Vamwe varimi vataura nestudio 7 vati vakangopuwa magrocery nekambani iyi yakatadza kuvabhadhara ichiti inozopedzisa kuvabhadhara asina nhasi hapana chavati vawana. Amai Agnes Chirera wemuwa 28 kuzaka ndemumwe murimi anoti hachina kana pekutangira.
Ini ndiri murimi wedonje kuwadhi 28 kuzaka. Ndinorima donje rangu ndichiritengesera Kotko Company of Zimbabwe. Gore rakapera takarima donje tichibva tatengesera kambani iyi. Asi hatina kuzobhadharwa zvakafanira nekutenderana kwatanga taita. Donje iri takaribhadharwa negrosari. Takapiwa sipo dzokuvachisa raisi, shuga, flawa, mafuta emurivo nebhinzi dzekusevesa. Tikanzi mondozvitengesera mowana mari yenyu ipapo. Izvi hapana chakabuda nekuti baba nedivi vaiba girosari riya vachienda kutochinjana nedoro kubhawa.
Vati zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvavakapiwa zvaiva zvichoma zvekuti havasi kukwanisa kana kuraramisa mhuri yavo.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapiritsi ABP epamwedzi. Asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka. Gore rino vekotiko kambani vakatotanga futi kutenga donje. Asi isu zvikwereti zvedu zvegore rakapera vana kupedza. Zvakadaro gore rino ndakaendesa futi mabhero 4. Pamabhero iwawo rimwe nerimwe bhero raipuwa $10 pabhero rimwe chete. Zvichienderana nokuti ranga richirema makeji dzavanoda here. Nazvino mari yedonje haisati yauya kusara kwemaTendolasi iwa takangopuwa pabhero roga roga.
Bhero redonje rine makirogiramu 200 rinoita zviuru 10 nezvina zvemadhora kana kuti 14,000 RTGS kana 190 emadhora ekuAmerica pamusika weRBZ auction exchange rate. Mukuru webasa kukambani yeKotko vapayas manamike vatenda kuti hasati vabhadhara vamwe varimi mari dzegore rapera nekuti vakavhiringwa nekuchinjwa kwekushandisa kwemari dzemunhare bhozha gore rapera vakazopa vanhu magrosari.
Taitakaita nezvekuti gore rapera muna June tauda kutanga kutenga donje ra 2020 tinowanzobhadhara varimi vedu tichishandisa maewallet akafanana one money kana EcoCash. Saka pakasaspindwa izvo pazvakabvisa nehupa zvakamisa nehurumende vanhu vakasara vasina mukana wekuti vabhadhare mari dzavo nekuti varimi vedu vazhinji havana mabhengi. Saka vazhinji vacho vakabva vatiinda varimi vachikumbira kuti pamunotipa mari pamunotipa mari tinogoshandisa mari dzekutenga zvinhu zvekushandisa mudzimba. Saka sekutko munokwanisa here kutipawo zvinhu zvatinowanzotenga panotaramira mari yedu. Tikati aiwa zvinhu zvinokwanisika munotipa mazita enyu nezvamuda kutengerwa zvacho. Saka vane zvinhu zvavakakumbira kutengerwa takavatengera. Tanga tiri kuvamanikidza asi ndovakatotikumbira kuti vatengere magrosari. Vakasarudza kumirira mari yavo vakamirira mari yavo. Ndiyo mari iri kubhadharwa mwaka uno kuchibva kuhurumende. Haisi yapera kubhadharwa mari yacho yese asi yakatotanga kubhadharwa. Saka tinokubira kuti mari ikangopindawo tichingovatumira mari dzavo dzemwaka wa 2020.
Zvavo gurukota rezvekurima munyika vaEnjias Masuku vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba asi vakaudza varimi vedonje munguva pfupi yadarika kuti hurumende yakataka chirongwa chekubhadhara zvikwereti zvavo.
Kuti vapedze zvikwereti izvozvo. Hurumende inoziva kuti ine chikwereti kune imwe varimi chegore rapera. Tikahwerengedza mose chinosvika 1.5 billion Zimbabwe dollars nyika yose. President vamunangagwa vakati bhadharai chikwereti ichi. Tatanga yezvino kubhadhara chikwereti chegore rapera. Varimi vose vedonje vanosungirwa kuva nebank account yomufoni kana yokubhanga yokuAFC kana kuAgribank kuti mukwanise kubhadharwa mari iyi. Saka fambisa ishoko iro.
Asi vamwe varimi vakaita sava BTS Mombe vekuchiredzi vapikisa izvi vachiti havasati vabhadharwa kusvika pari zvino.
Saka zvinhu zvakaomera isu savarimi munzvimbo yatinogara. Vakatiporomisa kuti tinofanira kuwana mari dzedu gore rino. Kotoni isati yatengwa asi haina kugara yabuda. Vakatosvika pakutenga kuti kotoni yegore rino. Isu savarimi yegore rapera zvinoti shunguruza ende zviri kuti rwadza kuti hatina kuwana chifama bhereda akasara ainzi anofanira kuwanikwa mari. Takavhurisiwa maakaunzi kumabhengi akasiyana siyana uchinzi ndoo kuchapindira mari dzenyu dzegore rapi. Zvaitoitwa musure mekunge uchinzi tisati tatotenga kotoni mari yenyu inenge yatopinda totozotenga iyi. Asi takatozoona mari dzototenga mabhero manyuwani zvokutoti isu savarimi zvinhu izvozvo zvakaitika hazvisi kutibata zvakanaka nanhasi hazvisati zvatisunungura.
Tinosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu 1.5 bhiriyoni emadhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.